Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera ndira 26/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowvale Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvinonzi zvatadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nomutumbi wemuimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi uyo akaitwa gamba nehurumende. Mtukudzi akashaya nemusi wechitatu mushure mokurwara nechirwere cheshuga. Vatadziswa kupinda munhandare iyi vanosanganisira muimbi ane mukurumbira Winky D pamwe nemutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa, avo vanonzi vatadziswa kupinda muNational Sports Stadium nevasori. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo Nare Mbozha yemunyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana yanga ichinetsa kubata. Mutumbi waMtukudzi watakurwa nechikopokopo uchiendeswa kumusha kwake nhasi Masikati uko acharadzikwa mangwana kumadziwa. Mtukudzi akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai, vana nevazvikuru. Ngatinzwei mashoko evanhu vakwanisa kuonekana nemutumbi waMtukudzi.
Kuti wairamba tingoidzokorwa tingoidzokera kana nanhasi izidi yakaiseri yasara nyamwa vanongoedza mizivi yekuti vakaibvaita laka 2 years vatina kuibva but yani yatiku muziki chezi unotochemedza especially kamwe kakaimba akaika kanonzi Wagona ndo number one song yangu iyoyo kana kuchemedza akakwanisa kukwandiwadza.
Ndinoitwa Shomen Bendo gara kunotoni. Ndarwadziwa zvikuru nekupa kwaOliver Mtukudzi. Aiva munhu aitivaraita zvakanyanya ari mudhara wedu. Taigara tichimuona pakare paye dzinguva tichimuteera paanouya kuHarare achiridza. Ndosaka tiri pano tiri kumupa last respect.
Avo vange vari vanhu vachitaura pamusoro pekushaya kwaMtukudzi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mushure mokubvunzurudzwa pamusuwe weNational Sports Stadium kwenguva yakareba nevasori vehurumende, vachamisa vaona zvakakodzera kuti sezvo nyika iri pakati pekuchema gamba zviri nani kuti vasuduruke kuitira kuti kuchemwa kwaMtukudzi kuenderere mberi zvakanaka ivo ndokubva vadzokera zvavo kumba.
Inyaya yanga ichirongwa nevakomana veprotocol vedu Secretary General vamuonzora na Chief of Staff vasisozi zvai. Saka pavanga vari kuronga protocol dzokuti president vapinde ndo pavaudzwa kunzi zviri kunetsa, hakana kuudzwa reason, panga pachingodhilewa dhilewa. Saka tatozongoona kuti security ya president inogona kunge isina kumira zvakanaka. Vatraya kutaura navo sematauriro aitwa na SG kuvataridza kuti zvavari kuita hazvimeki sense nokuti magovernment officials nemamwe mapoliticians akasiyana siyana anga ari mukati vachichemawo neruzhinji rweZimbabwe seprogramu yanga yakataurwa seprogramu yanga yakaindivaitwa munhu wese pajekerere. Plus kuti rufu haruna invitation card. Saka tiri kushamisika kuti munguva yakadai so pari kutaurwa nyaya yekuti vanhu ngatiitei dialogue. Munguva yatiri kuda kumisa kuti vanhu vasakuvadzwa mumamisha vari kudzingirirwa vari kuabductwa nevari kuitwa zvese inguva neopportunity yekuti taide tabatana mukuchema mukuru wedu uyu tobva tasara tichibatana senyika tichienda mberi.
Munofunga kuti imimi sesangano muchange muchikwanisawo here kusvika kumadziwa kunochengetwa vamutukudzi mangwana?
Kune variko vanga vachitoriko zvavo nechekare marepresentatives edu ikoko, isi tagara pasi totaurirana toona kuti zvakaringana kuti president vaende ikoko here, kana zvakaringana tichange tichienda ikoko.
Panyaya yaitika kustadium iyi, pane zvamunofungira here kuti muchaita?
Hatingazoti zvedu kunyanya kutora rufu rwava mutukudzi tonyanya kupinza nyaya dzepolitics marivi. Ngatichemei vamutukudzi nedignity nehunhu. Ngatichemei vamutukudzi nekurarama kwavakaita. Isusu tinongozviona tozotarisa zviri mundangariro, asi muzuva ranhasi mhuri yekwavamutukudzi ndiyo iri kudzimbiwa. Nyika yese iri kudzimbiwa, pasi rese riri kudzimbiwa. Saka ngatichemei, tochema hedu tine tariro, asi muzuva ranhasi ngatingei tine mhuri yavo kuitira kuti nyaya isazova yedu but ive nyaya yekuti murume vamutukudzi vakavigwa zvakanaka, vakavigwa zvine mukurumbira, vakavigwa neZimbabwe yose zvakataridza nyika dzese dzepasi rese kuti tine hunhu.
Avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunare kuHarare. Kanzuru yeHarare inoti iri kuchinja mugwagwa weWillowville Road kuti unzi Oliver Mutukudzi Road senzira yekuremekedza muimbi akaita mukurumbira uyu. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vakaona zvakakodzera kupa Mutukudzi ruremekedzo urwu. Vatiwo vari kupa muimbi ane mukurumbira Thomas Mafumo ruremekedzo rweFreedom of the City, izvo zvichaona kanzuru yeHarare ichimupawo nzvimbo yokuvakira imba yake. Vagomba vaudza Rejoto weStudio 7 kuti kanzura yeHarare icharemekedzawo muchakabvu George Shaya.
Hongu tabatana semacouncillors kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume wetimu rangarire timu yeuki timu remekedze nekuchinja nzira inonzi Willowville Road kuti ive Oliver Mutukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaindi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura Vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati, asi ranga risati raimplimentwa zvaro. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kurizimbaradza nekuriimplimenta nekuudza mabharari mukuru wekanzuru kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura naadzimai vaonzesi pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tinge dai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Chatinoita ndezvekuti kana tisinge taita danho rakadaro taakuchienda kumarekodzi kwedu tochinja totsvaga kunyora zvikwangwani zvaipapo tiinfomawo marekodhes edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodhi iyoyo zita ijairoro.
Tichitarisa mashandira munoita sekanzuru Vagomba, munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezo kutongwa kwa matunu.
Tino ita inonzi participatory governance wea tino konsensa umwene umari mkatimeuta angawa munu zaki tino muuta sekuta wala kata ita koko angawa hurume nge tino imuuta zakari
mungati jege sirere mea Gomba kuti vamwe vanu ane mkurumbira wa mambo taura mchava parure mekezo wakadi
pane kuiri anakuripoko kutu wama fumo wanafama wapu wea tino freedom of speech inova inewe ine zitarwa zaayo zekuti muna kungapuwa hizo zoe zanupuwa rembekezi rogata fei anenga asikacha badare zutero ili mkati meguta uye wata ngati kurukura nema kantala zidi kwa housing committee kutu wangu wachua hapa rembekezi rogata fei zendi nechete ya wanga waka umisha wawo uke muna anombo kuta chia siri chakuna atitoka sewe chishira tutaya pano ule anga achikara wakumbabake sewa nuwarukusumu zira wanyika yetu kunzeko nyika kukukwa wari Zimbabwe ya kusitanwa ane kuda kwa wanu wakakosha wakata zewa na yuza wakakosha kutitinga tichisumu zira oma stao tichwa poro mekeza
siriku nzwa wakare kuti pane urongo wawo wakure mekeza mutambi akaita mkurumbira munyika ne pasirose George Shaya
wongu mkaenda kunyika zakaita sana United Kingdom mchaona kuti mkapinda mground akaita Manchester United Old Trafford Stadium ne mamwe walore mekeza sukuru wanu marenga waka ratiza zakapurikiza mweru sana George Shaya wano tora nzimbo ili mkatume ground imomo wacha wala ground inside the ground ino nchakati ino nchakati sakatafuga uti sakarisho nakao sakari kuno kwa tizi Zimbabwe nkari hivyo sama shukuru uti mbibili kuchichitoro Vietnam stage ya mbifaro stage ya mkwiti jeti chaya kizi zino sumu zirao atambi wiki bili kivaite shungu zine chao sakari kutitisa kanga anume mabasa kanaka kaitu paneva wakari chaya mbora wakata sawa shaya ya wawo e ukukutanga chete but zino sasa kutu wa mwana wanga punza kutiko sei musa tuma ono kutamba kwa pita zofu kwa mozi chungu ayo watu zinuziza parisi nuzitatanga na washaya
Meya weguta reharare wa Herbert Gomba vachitaura wari parunare wari muharare na Ray Choto we Studio 7 Vashandi vemamwe makambani vasina kuenda kubasa pamazuva ekuramwa mabasa akarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti havasi kubhadharwa kwemazuva avakange vasiri kubasa. Akachiguriwa anotipanya yainotevera.
Vashandi vekambani OK Zimbabwe Michinoi iyo ine zvimwe zvitoro zvakapwanywa muguta reBulawayo sondo rapera vanoti vakashamiswa nechina vachinzi vanyore gwaro vachibvuma kuti havana kushanda mazuva aya uye havazopiwa mari yemazuva acho. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti haana kufara nedanho iri sezvo masoja ari iwo akavavharisa chitoro chavo. Mushandi uyu anoti zvakanga zvisingaite kuti vashandi vaende kubasa.
The army was forcing people to fire. So in such a situation, what do you expect from Washington?
Mumiriri wevashandi veOK Zimbabwe Muchinoi vari chadomba vanoti vakatambira tsamba iyi kubva kumuzinda wekambani yavo kuHarare ichiti vabvume kuti vaive vasiri kubasa nokuda kwavo. Vadoma vanoti vakuru vekambani yavo havana kubuda pachena panguva yekuramwa mabasa vachiti zvaive zviri kuna maneja kuona kuti angavhure chitoro here kana kuti kwete.
The position in Afunya to be very clear. But here at some time, kanga kwakaoma mauri usauye asi vano vari munzvimbo dzinokwanisa kuyaite ndichiona condition kana ikaita condition iyi ikaita kuti tivhure tinovhura ikasaita hativhuri.
Vadomba vanoti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda sezvo vanhu vakanga vasingatenge zvinhu izvo zvavakupa kuti iomesere vashandi vayo.
Ini kuno ndangonzwa kuti kune email yakadaro.
Mumwe mushandi vaexevi yangorima vanoti haisi mhosva yevashandi kuti havana kuenda kubasa asi kuti mhosva yezcitu pamwe nemasoja airova vose vaishanda.
It's not Vashandi to blame. It has to be ZCTU to blame. because there was an instruction from ZCTU. If they can stay at Kulikubana ZCTU, they should complain to commercial. As an affiliate to ZCTU, then information in also casket were down back to them.
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa divire kambani ye OK panyaya ii. Sangano re Confederation Industry of Zimbabwe rinoti nyika yakarasikirwa nemari inodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora kuburikidza nekuratidzira kwemazuva matatu uku. Mune imwewo nyaya vatyairi vedzimotokari vainge vakatenga makopo nemafuta edzimotokari mafuta asati awedzerwa mutengo vari kunyunyuta kuti mafuta avave kupiwa ave mashoma pane avangadai vakapiwa dai mafuta asina kukwidzwa. Munhu ane koponi remarita makumi maviri ari kupiwa marita masere chete. Va Edward Shuto vanoti vepuma vari kubirira vanhu sezvo isiri mhosva yavo, sezvo vekambani iyi vainge vasina mafuta pavayada.
Isusu tuku petrol yedu yatakatenga kudhara, yatakabhadhara, takaita prepay kudhara. Saka petrol yenu yakatotengwa kudhara vashandisa rate yekudhara. Saka yakatochengetwa kudhara mastocks. What they have to do is to give us kungotipa petrol yedu chete. Hati affectwe ne current rate because takaibhadhara kudhara. Uyu watova udyire utsotsi wokuda kuti reducera 20 liters to 8 liters. Umbavha iwo.
Mutevedzeri wemukuru wepuma muchinoi vamunashe taruvinga vanoti iva hapana zvavanoziva sezvo vakangotaurirwa zvekuita kubva kumusoro, asi vanoti vachaita nhaurirano nevanhu vane makoponi.
Iorder yatikapiwa from head office, saka zvazvinoita hatisiriisi kunozvigadzira. Saka zvamunoita imi kana muine makoponi munoenda kuhead office nevane explanation yekuti vari kuzviweka. Asi kana ari ekomandi munongoenda kukomandi.
Gurukota rezvemabasa muzvarisike sainzenza vanoti vachataura zvizere kana vaserefeta zviri kuitika mumakambani aya. Imwe kambani yemafuta edzimotokari yeRidan Petroleum yakapiwa mazuva matatu kuti izivise kuti ichapa munhu marita yemafuta akanyorwa pakoponi mushure mekunge yazivisa kuti yaizopa vanhu marita mashoma pane avainge vatenga mutengo wemafuta usati wakwira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Aka Chiguriwa.
Nasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Madzimai aya akaenda kunorapwa navana chiremba vakapiwawo mishonga yekunwa zvichitevera kubatwa chibharo kwavakaitwa. Vana chiremba nemasangano akabatsira madzimai aya vanoti havadi kudomwa nemazita sezvo vari kutyirawo upenyu hwavo. Madzimai aya anoti hana kuenda kunomangara kumapurisa vachitya kuti vanogona kubva vasungwa nemapurisa sezviri kuitika mune dzimwe nzvimbo uko vamangari vari kubva vasungwa pavanosvika pamakamba emapurisa. Madzimai anotiwo nhasi anoti akabatwa chibharo munguva yemhirizhonga yakaitwa zvondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU havana rugare. Mumwe wamadzimai aya uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti akavingwa nevarume vaive vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika achibvutsura dhoo twana twamubva totanga kuscrima saunhu wangoita seivamuka zvandatobata. Zvanzingo yekurara here inoi, mukutorara ingo yekurara inoi. Zvandatanga kuda kuchema pepe zvandiroambama. Zvakanzi kuto ingo yekurara inoi, da kubvisa hembe da kutorara newe vanga vari tu. Ndozvaanda kuda kuramba pepe vandirofti imwe chimbama. Ndopandakawanda kubvisa hembe nekutya. Zvarara neni mwacho haana kudziviriri. Ndobva ati mwacho geza geza chop chop chon. Udzokere pamubhedha kuvharara futi neni vana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume avasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Tikadzimukunda kupita kuti anthu kuperedza shamwari ndiyo namba kwayo. Vakatibvunza zvinhu zvavakatibvunza zvokuti vhundutsira. Vatakukwanisa kudai. Saka umweni wacho soja ndiye akazoti akachedza ini. Shobya pano zvezvezve asipane zvinhapo. Kune matangofamba dzisimbo pano kusvika kuti kana kuti kurudhoko. Zvandinoda kuti uite chinozoda kuti uite ini. Ndikati zvaita sei nemwanangu. Semaonero akari mwanangu diki. Akasina ndiye kusakwanisa kurarama. Kazvakasei mwanangu zvikanzi kukasika kukumbura bhuku. Zvoda kuti uite zvoda kuti uchedzere. Ndikati aiwe ndimwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive. Zvikanzi zvinini izvozvo. Zvokadakarira nini asina kudzivirira. Asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake atiwo akasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apaaienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhingo dzevarume ava dzakavandika.
Ndokanditigodama umwe chobvaita zvekuti ndari kugarwa nesakabvaita zvekutisumudzakache vandikodamisa uye achibvaavo rache trausi rake ndokatanga kutinadzisa chinhu chake achinditi chitambiso chichibatabata chitambisatambisa mabhora ake ndoka ndapedza ndichidaro kudaro tikasvika pakuita se pakunoprodusa.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nanachiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopelin Epworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vadhewa mafinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupinda kwekambani yehurumende yeZupco mukutakurwa kwevanhu mumaguta akasiyana-siyana uye zvazvinoreva kune vagara vanga vachitakurawo vanhu vemabhazi. Muhurukure yedu tabata mutauriri wesangano rechitongweza Commuter Omnibus Operators Association uye vari mubati wehomwe wesangano iri vaFarai Muza. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuza.
Tinotenda.
VaMuza, tinoona kuti Zupco yapinda mudariro kutakura vagari vematunhu akasiyana-siyana muguta reHarare. Imiwo manga muchiitawo basa rimwe chete raakuitwa neZupco sevemabhazi, mungatiudza kuti zvakamira sei, muri kushandidzana sei?
Tinotenda nekuuya kwavo tichishanda tese, sezvo muchingoona kuti pakutungwa kwechuma chemuzukuru chinoda kubatsirana. Saka naipapa tinotiwo kuuya kwavanenge vaita, tinenge tichionawo mashandiro avanoita, tichidzidzawo zvimwe zvavanogona, tichionawo pavanotadzawo isusu tichigadzirisawo, basa redu richienderera mberi.
Iko kuuya kweZupco ikoku vaMuza, imi makava makundikana here basa rekutakura vanhu muchipinda mumadhorobha?
Isusu kukundikana tahandisina, ndofunga munoona kubvira kuna na2008 isu tisu taifamba nevanhu kuti nyika yeZimbabwe ifambe kubvira kuseni inotofambiswa netransport. Munhu achienda kubasa kuti anoshande anofanira kunge atakurwa. Saka hatina kubvira takundikana. Asi chimiro chiripo ndechekuti kukwira kwakaita mitengo yekufambisa parodhi katina tingati mafees, semaona ndiye dainini haana kukonzerwa nekukwizwa kwakaita wa diesel kwete akakwizwa nekushaikwa kwaitwa diesel. Saka munoona pa below demand and supply yeye munoona kuti motikari dzikaita shoma mumugwagwa mapraise anokwira pamusoro. Saka motikari dzedu dzanziri shoma pamugwagwa vanhu vokwidzochi mapraise pamusoro nekuti vanhu vaimhanyira mota shoma idzodzo zhinji dziri maqe ediesel. Saka ndinoona ini kuti chinhu chakakwidza maprices epamugwagwa hakusi kuti kukwira kwakaita diesel kwete asi kushomeka kwaita diesel nokuti pamashure apo diesel rakambonetsa. Ndofunga mabhazi maombaya akatanga kuchaja madola 50 makombi akatanga kuchaja ma$3 papamboita 2 weeks dzakawanika diesel mabhazi maombaya akadzokera kuenda pa75 cents makombi akadzokera kuenda padola nenyaya yekuti mota dzese dzakanga dzava pamugwagwa. Pakatanga futi kushaika diesel mapraise aya akakwira kuenda pamusoro mapraise ediesel asati aannounzwa kuti akwira. Saka chinhu chatakaona kuti chakakwidza mapraise kwaiva kuri kushomeka kwediesel.
Kune vamwe vari kuchemawo vamuudza kuti kupinda kwaita zupu kwemudariro kunogona kuburitsawo vamwe vanga vagara vachiitawo zvekutakura vanhu izvi, imi muri kuonawo sei?
Zvinokwanisa kudaro kuti vamwe vanobuda zvichienderana nawo nemashandiro avanoita uye uya tinoti patriotism yekuti kune vamwe waibva vati kana vaakuchaja mitengo yavo nepamugwagwa waichaja zve zvekuti zvishuwa ukaona munhu anoenda kubasa hapana chaaisara nacho. Saka ivo vaya vanobva varunduka woti hatichaita atoti maabnormal profits vobva vasiya. Asi kana une patriotism unosimba urimo muindastry kuita kuti indastry yeye ifambe vanhu vafambe vachienda kumabasa nokuti zvishuwa munhu anonoshanda uye haafanira kuti ongoshandira transport chete. Ane zvinhu zvakawanda zvaanda kuita vana vanda voenda kuchikoro iye anda kuraramawo anda kuti asumudzire upenyu hwake. Saka zvinenge zvaakusiyana nevamwe asi isusu tinei tine chimiro chokuti kana vauya wezupko toshandidzana nawo.
Saka imiwo makakwanisa here kunge muchiisawo mabhazi muurongwa wezupko ihwohwu?
Tine mabhazi atakatumirawo kuurongwa ihwohwu wezupko as an association taingoti maindividuals anenge ane kana mabhazi matatu oendeswa kana rimwe chete ronoshandira richibatsira chirongwa ichocho chaunzwa nehurumende ichi osarawo nemairi. Mairi aya ndeyekuti iro riye riri kukoriere rikaotawo matambudziko unenge oneka keshi omhanya otsvaga simbi rodzokera futi kubasa ikoko nekuti mubhadharo wacho unouyo kwapera mazuva akati kuti. Saka ringe chida kuti ringe chidi richiseviswawo nekumaintainwawo riri parodhi ipapo kuita kuti chirongwa ichocho chibudirire chakauya ichi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamuza kuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda chose vakandenini.
Manga vakateerera kumutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kamwe kechimbo dzinobata moyo kachibva kuna vaOliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kuonekana nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tanga tiine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.